manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri mutsi wemugovera kurume 19/2022 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoudza musangano wavo kwaMutare kuti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa Nasi vayambirawo vemasangano akazvimirira oga kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvamatongerwo enyika. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki veZANU PF vavhiringidza musangano waro waranga raronga kuita nhasi masikati pachemhanza mumusha wetafara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vanoti munyika maita dambudziko rimwe chete rekuti hurumende ndiyo iri kudyara ruvengo, ndiyo iri kudyara kupokana uye ndiyo iri kudyara mhirizhonga uye ndiyo iri kudyarawo kusavirirana kwenyika yose. Vachitaura kuvatsigiri vavo munhandare yesakubva kwaMutare nhasi masikati pamusangano wekutsvagira rutsigiro nhengo dzavo dziri kukwikwidza musarudzo dzemabyelections dziri kuno mugovera unouya. Vachamisa vashoropodzawo kushungurudzwa kwavati kwakaitwa nhengo yebato ravo vaGodfrey Karembera vanozivikanwa samadzibaba veshanduko avo vakarohwa zvakaipisisa vari mumaoko emapurisa. Mutungamiri webato rinopikisa iri vatiwo vakashushikana zvikuru kuti nepfenyuro yeZBC nemamwe mapoka ehurumende vakawana simba rekutaura manyepo vachiti chakakonzera mukuurayana kwemarudzi kuRwanda zvakabva mumashoko aiburitswa nemapoka ehurumende. Vachamisa vayambirawo nepfenyuro yeZBC kuti ichenjerere kukanganisa nyika ichiunza gakava neruvengo. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa divi reZBC kana ore hurumende panyaya iyi. Vachamisa vari kutarisirwa kunge vari kumasvingo mangwana mushure mekunge musangano wavo wabvumidzwa nedare repamusoro kuti unge uchienderera mberi uyo wakanga wamborambidzwa nemapurisa. Kuti tinzwe zvizhinji tabata mutevedzeri wemutauriri weCCC vaOstalos Gift Seziva kuti tinzwe mafambiro aita musangano uyu.
Musangano wekwaMutare kusakubva wafamba mushe stadium yanga yakazara vanhu vese vakapfeka yelo. Nyaya yanga ichitaurwa nemukuru inyaya yekuti tofamba sei kumabyelection nekuti toindrodusa yelo kuvanhu vekumanikaleni. Saka tinotenda kwazvo vagari vemuMutare nekumira nenyaya yesanduko nekuti visa inagura urali. Saka vanhu vauya kuratidza kuti vatotsigira musangano wavo nekuti musangano ndewemacitizen unodrivewa nekushepa nekucoordinatwa nemacitizen. Tiri kutogadzirira kuti mangwana kumasvingo timeke sure kuti chirongwa chedu chinobuda because tapiwa clearance nehigh court yekumasvingo.
Hamuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe veZANU PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu?
ZANU PF yatira kuunza marori emapurisa kuti aintimidete vanhu. ZANU PF yamisa mazuko kuti asati akure vanhu kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakure vanhu but tinoda kuti mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti ekumiswa kwepublic transport inoita kuti vanhu vafambe netsoka asi hachisi chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu vezvaro vasina kubhadhara. Isu tiri kufika aitedanoa business takura vanhu vachivaendesa kubva kutaune kudzokera mumacommunities. Chemagari vanogara
Tichitarisa musangano wenyu wamuri kuita mangwana kumasvingo. Zvii zvikuru zvamungatarisira?
Kumasvingo takatarisira kuti tisangane nevanhu vemasvingo kuti taure nyaya yemovement idzva yemacitizen uye titaure nyaya yebyelection rukuya ratakatarisana naro nekuti tiri kutarisa masvingo sezvo iri predominantly rural kuti vanhu vachiuya tichitaura nyaya kuti tichaita sei kuti tihwine.
Totarisawo mune remangwana sarudzo dzava kusvika, zvii zvamunotarisira sebato?
Tiri kutarisira kuti vanhu vachabuda kunovhota. Makandidheti atinawo akabva mumacommunities, macouncillors nemaMP eCitizens Coalition. Tiri kutarisira kuti vanhu vachabuda nehwandu hwavo kuti vanovhota nenyaya yekuti ndokutanga kwatiri kuita kufoma government itsva. Tinotanga nekudeploy vanhu vedu kuti vaende kuparliament tichigadzirira kutiende muelection ra-2023.
Vachamisa vatiwo nenyaya yekusungwa kwavamadzibaba veshanduko vaGodfrey Karembera.
Vachamisa vataura nyaya yekuti hatitarisiri kuti munyika muve neviolence. Zanu pfei tinofanira kuziva kuti vamunangagwa vane constitutional obligation yekumeka kuti munyika munoita urunyararo. Hatitarisiri kuti Zanu pfei yokoti vachiita zvavari kuita vachiharasa nekuintimidata nekutora mayunifomu emapurisa vachirova maactivist nekuti maelections anoinvita competition.
Avanga vari mutevedzeri wemutauriri webato reCitizens Coalition for Change vaostalos Gift Siziva vari parunhare kwamutare nestudio 7. Mutungamiri weZanu PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa nhasi vayambira vemasangano akazvimirira kuti varambe vari mundima yebasa ravo vasiyane nekupinda mune zvematongerwo enyika. Vachitaura vari kumusangano webato ravo wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemabyelections dziri kuitwa mugovera unouya waitirwa kuSiyabuwa, kuBinga, kumateveleland north, vamunangagwa vati hurumende yavo haizotye kudzinga munyika masangano anenge apinda mune zvematongerwo enyika, vachiti nekune rumwe rutivi masangano aya haana masimba ekudzinga bato reZanu PF. Vamunangagwa vapembedzawo zvirongwa zvebudiriro zviri kuitwa nehurumende yavo mudunhu reMateveleland North, vakati mari inosvika $3.2 billion yemunyika yakapiwa kuti kuva kwezvikoro, makirinika, madhibhi nechikoro chemabasa emaoko epamusoro. Vakumbirawo ruregerero kuti kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980 vatungamiri havana kuwana nguva yekushanyira dunhu reBinga. Kuti tizwe zvizhinji, tabata mushandi mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZanu PF vatafadzwa Mugwadi, avo vanga vari kuBinga.
Ndonzoraunza vamunangagwa kuno kune musangano weZanu PF neutungamiri namakurukota ehurumende wose ndewekuti zvichembo zvakasvika kuvatungamiri nokumusangano kuti vana vokuBinga vanga vachiti ivo hatina kumbobvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri wenyika kubva 1980. Vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuverenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017. Asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika pari zvino. Asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivanzwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane. Saka ndosakamaona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zviuru gumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno, vakuru navadoko, masabhuku, machief nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvitsungo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati zvinosanganisira migwagwa yavo, zvinosanganisira nyaya dzemvura, zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yavo yanga ichitaririra. Asi
saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yeBinga kubva 1980.
Mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari veBinga, vakumbira ruregerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti takakanganisa naizvozvo zvatanga tisiri kuuya kuno. Ndosaka ndaunza makurukota angu ose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswe. Zvisinei nechekuita nesarudzo pese, but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudirire under the theme yokuti no one and no place must be left behind.
Vakawanda vanoona sekunge vamunangagwa vatora danho rekushanyira bhinga nekuti nyika yatarisana nesarudzo. Zvii zvamunga taura?
Nyaya dzekudiriro hadzina nesarudzo. Zvekare, dei kwanga kuri kuti vafambira sarudzo chete. Ndei vasina kukumbira rekerero. Vafambira nyaya iri yanano. Yemusangano weZANU-PF nevana vari kuno. Ndochekutanga. Chechipiri, vafambira nyaya dzebudiriro. Nova pane zvinhu zvandataura kuti zvigadziriswe kuti nzvimbo yebhinga ikonektane. Nemamwe matunhu ari muno munyika inoyi. Munyaya dzebudiriro, munyaya dzemugwagwa inofambira nzvimbo yacho isvikikewo. Chechina vamunangagwa vataura kuti vanhu vari kuno vari padhuze nemadhemu anoita nezvehove. Ende vanga vachitaura kuti vanoda mafishing boats zvinova zvikepe zvokurezesa. Asi vanga vasina nokuti hakuna kwavanga vachikwanisa kumukira. Vapiwa zvekare mukana wokuti vapiwe ma31 mafishing boats adhonetwa kune vechidiki namadzimai nemazimbabwe kuti vashande pamwe chete kuti vabhuste bhizinesi ravo iroro. Saka zvose izvi hazviperi musoro wa26 March, zvicharamba zviripo. Saka zvinei nokuti tauya panguva yesarudzo kana kuti kwete. Avo vanoti tafambira sarudzo vangangodawo zvavo kuziva kuti haisi mhosva zvekare kuti tikurudzire vanhu vedu kuti vavhotere musangano tiite hokero yekudzosa vanhu kumusangano weZANU-PF. Kwaivo vanofamba wani kunyange zvavo vachifamba vakaisa maoko muhomwe vasina chavanacho chavanounzira kuvanhu.
Vanga vari mushandi mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi vari parunare kubhinga nestudio 7. Rimwe bato riri kukwikwidza musarudzo dzemabielections reUnited Zimbabwe Alliance rinoti vechidiki veZANU-PF vavhiringidza musangano waro waranga rakaronga kuita nhasi masikati munhandare yeChemhanza mumusha weTafara muHarare. Asi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa mugwadi varamba kuti nhengo dzavo dzine chekuita nechiitiko ichi, vachiti vari kungozorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Kuti tinzwe zvizhinji, tabata sachigaro vevechidiki muUnited Zimbabwe Alliance vashingirai Mikael Chabata kuti tinzwe zvatora nzvimbo.
Taita dambudziko nevakomana mayuti eZANU-PF. Isu takabhuka ground redu tikabhadhara kukanzo, tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance. Zvese mapepa edu anga aripo, mapepa emutemo ese, zvese zvakanga zvazvichikumbirwa nemutemo takaita adhietu. Saka tasvika paground match taona vakomana veZANU-PF mayuti eZANU-PF emutafara vachitamba bhora muground. Ratati ratachida kuti tiite musangano wedu. Yanga iri meeting the candidate, meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwarari isakamira bato United Zimbabwe Alliance. So patasvika tikada kuzama kwa engage tichiti isusu ko muri kutamba bhora sei muground umu. Itakabhuka tikabvata kukanzo tikabvaza marisiti zvese zviri pano. Vabva vati iwo iground red there is RTF tisu tinoricheka muno, tisu tinoriona. Saka imi bvai pano apa tiedza violence kumuri tinorwisana nemi tokutema nematombo. Saka titori redu kurwisana nemi kana mukangaita musangano uyoyo.
Mazivisa mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uyo kukanganisirwa musangano wenyu?
Tabva tafonera mapurisa kuti mapurisa ndonyari pano vakasvika panzvimbo. Vasvika panzvimbo mapurisa vati iwo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndeinofanira kuyaudzika vanhu nokuti kubve ground. Saka imi kanzuro imofanira kuudza yaudzika vanhu, kanzuro ikayaudzika vanhu then isu tozovabetsa toapetsa nemanpower. Vaendera mberi vakati iwo isu hatikwanisi kutiye tichizo tizoda kuzosecure ground risiri redu. Tikatisabva taramba tichida kuenda mberi musangano wedu. Mathreti tinawo, violence iripo, vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocali munomu vanga vachinzi hangosvika cheto tosati tichimuuraya vakutoasati tichirwa newe tokurova zvakasimba stereki. Hatidi vanhu vanoenda pamusangano uyo pagraundi redu.
Saka mazoita sei mushure mekunge paita dambudziko irori?
Isu taramba tichienda mberi nemusangano wedu. Havana kumira kutamba bhora, vari kutamba bhora. Isu tabva taenda pasaidi pavo ndobva tazama kuungana ipapo bhora vari kutamba.
Saka vekanzuro mavazivisa here kuti ndo zviri kuitika panzvimbo yamakabhadharira mari?
Vekanzuro tavazivisa. Saka vati we come back to you. Havasati vauya kwetiri. Isu tangoti hatingamiriri kuitira musangano kuti hatiri gai tirambe tichida kumberi.
Maziva sei kuti vanhu veZANU-PF nokuti vanhu vemuri kwisheni vanogona kungoenda panhandare vonotamba nhabvu?
Vatotaura tiri veZANU-PF musangano weZANU-PF.
Vanga vari sachigaro webato rinopikisa riri kukwikwidza musarudzo reUnited Zimbabwe Alliance vashingirai Mikael Chabata vari parunhare kutafara muHarare. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nechirwere checovid-19. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa necovid-19 pazviuru zvishanu nemazana mana ane makumi maviri nevatatu. Vamwe vanhu vanokwana kuita mazana matatu nevatanhatu vakawanikwawo vaine covid-19 nezuro wakare. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 kubva zvayatanga munyika pazviuru mazana maviri zvine makumi mana nezvina nemazana matatu ane gumi nevasere. Pavanhu vakawanikwa vaine covid-19, vanhu makumi mana nevaviri kana kuti 42 vakawanikwa vari muzvikoro. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China yazivisa nezverufu rwekutanga rune chekuita necovid-19 mukati menguva inodarika gore. Ndufu mbiri dzakaitika mudunhu reJilin riri kumaodza nyemba kwakadziwa kumabvazuva kwenyika iyi. China iri kurwisana nekukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa necoronavhairasi. Vakuru vakuru vemauto muRussia nhasi vati Russia yakanda zvombo zvemuchadenga zvisingaoneki zvehypersonic missiles kekutanga muUkraine vachirova wavati muzinda wepasi wekuchengetera zvombo. Iye zvino tochienda kuna Mavelas Mushanganya uye weStudio 7 uko anotipa chirongwa chezvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo.
Kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe wemadzimai vari kutarisana nemhirizhonga yekuRobertson kuWestern Cape muSouth Africa. Regai tiende kwavari tinzwe kuti zviri kufamba sei.
Ini ndinoitwa maita tenda. Pari zvinezvi vanenge vambonyarara vanhu vadzokera dzokera mudzimba kuti vakatora tora zvinhu zvevanhu. Zvoteka, chikafu, zvese zvaiva mumba, unongowana mumba muri ground.
Imi semadzimai manga muri kuita sei panga pari kuitika chiitiko ichi?
Paiitika izvi isusu taingodova kuroad tichingotevera kune kuchienda varume ikoko because ivo vaiva mugomo isusu taiva muzasi.
Semadzimai mabasa api amuri kubata ikoko?
Kunoko taingoenda kumaprazi ikoko kumagrapes ndokwataingoenda.
Muri kuita mabasa ekuitei kumagrapes uku?
Ndinenge muchimacheka magrapes acho. Season yakatanga muna November. Zvinezvi season yapera.
Ibasa ramakatotanga kudzidza masvika ikoko here kana zvakafamba sei?
Inini ndakatotanga kudzidza ndasvika kuno because ndakasingarizivi. Yangaitero first time yangu.
Kwamuri uku mune mhuri yenyu here uyezve zviri kuendeka here?
Mhuri iri kumusha but munhu ngezvinezvo wakutongogara uchingotya sezvinhu zvakangokaruka zvaitika.
Zvakatanga sei?
Zvakaitika ndizvokuti masuti mamwe anga asingaendi kubasa. MaZimbabweans akawanda ndo ari kuenda kubasa. Saka kwakanzi kune strike ari makuseni. Zvanzi kune strike yeshe yemasutu. MaZimbabweans akatomuka akatoenda kumustop kunokwira rori. Masutu ndipo akatanga kumhanya maZimbabweans. MaZimbabweans akatanga achitombotiza kuti vakazoita chisungu chekuti ngatichidzoserai vanhu ava. Saka maZimba akatombokwira mugomo vakateverwa nemasutu vachiburiswa mugomo muya ndobva vaenda pasi. MaZimbabweans anga akugarawo kuzasi achirova chemasutu kuzasi. Masuti ndokukwira mugomo. Sapa vakakwira mugomo ndopa vakatanga kutevera vakadzi momo vachirepa vachirukova vanhu vese ndobva vadzika kuzasi. Ndopa vakazotanga kutora zvinhu zvese zvevanhu isusu tiri kuzasi. Inini handizivi kuti ichi chakatorwa bozani ndakangotiza ndobva ndaenda kune imwe location. Saka handisati ndadzokerako. Ndichadzokera kana zvinhu zvadzikamo.
Pari zvino hamusitori kumba kwenyu? Muri kupi?
Ndiri kunonzi Judorens.
Ikoko hakuna mhirizhonga?
Kuno kwakanyarara.
Muri kunzwa sei pari zvino uyezve shuwiro yenyu ndeyei?
Zvinhu zvinorwadza chaizvo zvinhu zvakadai kuti zvitike so Shure da andi anga iri kuti vanhu dei tangoshandawo. Tadzikira kumusha muri nyararo dzani kuitwa so.
Apa muri iri kupi?
Zimbabwe.
Mune vana vangani uyezve muri kukwanisa here kuvachengeta?
Ndine vana 2 andi kumbo mira mira.
Vane makore mangani?
Umwe wacho ane ane 3, umwe ane 7.
Saka pamakanyoresa kuvhota here?
Ndakasati.
Ko panyaya yemapepa yakamira sei ikoko?
Yemapepa emuno. Angu inini here kana kuti?
Enyu semadzimaiwo vakawanda vari munharaunda iwayo akamira sei?
Vazhinji hatina mapepa.
Saka muri kufunga kuita sei tichiona kuti South Africa yakati mudzukire kumusha pakupera kwegore?
Kana gore rakungonopera ukatodzukira kumusha kwacho.
Saka matotanga here kuchengeta mari kana kuita zvimwe zvakadaro? Inochengeteka here?
Vamwe vanenge vaine makadhi inochengeteka. Vamwe vanenge vasina makadhi vaicherera pasi. Saka vaitopinda mudzimba vachibvukunyora vachitotora mari yacho.
Nyatsotsanangura ipapo.
Handimuri kuti mari inochengeteka here?
Kati
vanenge vaine makadhi, vanenge vaine makadhi unochengetera mukadhi mako. Vaya vaya vanenge vasina makadhi unongochiona kuti upe munhu mari, mari ine miyero. Saka unogona kuti mumba maunenge uchigara wongocherera mari yako pasi kana pachikona paunoziya. So ivo vakazenge vakuziva kuti maZimbabwenzi vamwe vanochengetera mari mumba vakuteta teta mumba muya vachitsvaga mari yayo yavane vawana vototora.
Saka pane vakatorasikirwa nemari dzavo dzakawanda madzimai nevamwe?
Pari zvino hangu handizivi but ndo kungonzwa kwandakaita.
Imire mangwana munoona rakamira sei kumadzimai?
Harina kana kumbojeka. Dai nyika yanga yamira mira tadzokera kumusha.
Zvamungada kuona zvichigadziriswa kumusha semadzimai ndezvipi?
Kumushawo tinodawo mabasa kuti tikwanise kushanda kuti tigare kunyika yedu. Hozi chatiri kutiza uko kunyaya kuti kunenge kusina mabasa. Izvi vacho vakadzidza vasipenda kumabasa.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iyo zvino tochienda kuchirongwa cheupenyu hwedu, our lives. Nhasi tichiita hurukuro nemumwe vakarwa hondo yerusununguko vaBernard Manyadza, avaizivikanwa nerekuti paka chipoera munguva yehondo. Tichitarisa nezvechirongwa chehurumende chekunyoresa vakarwa hondo kuti vagozokwanisa kunge vachizivikanwa. Takanzwa svondo rino gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika, amai Opa Muchinguri Kashiri, vachiti kune vakarwa hondo vanodarika zviuru mazana maviri nezvishanu vakanyoresa. Asi vamwe vanoti izvi zvinongoitwa chete kana nyika yatarisana nesarudzo.
Kubva kwandakaita vari kureva vana Chimhido, vana Mujibha vakange vari kumacamps kunze kwenyika muZimbabwe nemuZambia vasina kuzenge vakarejistwa, vasina kuzenge vakavhetwa kuti ivo ndo vachanovhetwa manje. Pamwe chete nemaxvhitis kuti vachigovhetwa kuti vari kuivo rusununguko. Takazvizwawo inizi. Asi mubvunzo wangu wokutanga ndiuyu, ko chakambenge chakamisa chii kusvika tani makore 40 anoraudzira namaviri ndochokutanga? Chechipiri, kuna machembere vacho vaitibitira avo machembere. Vamwe vacho vakatofa vasina kuzvetwa.
Saka munoti zvinofanira kugadziriswa sei? Chii chamungati chaifanira kuitwa?
Kumawadzi ikoko kukaenda kunoitwa basa guru guru rakafana iroro, muchanoona kuti apa paiitipiaizekichaichai dai changa chiri chokwadi chaicho chaicho. Kuenda kumawadzi uku muchanotorwa kunzi apo paive nambuya ningi vakaita basa rakati, pana sekuru ningi vakaita basa rakati, apo paive nachimbido ningi, paive namusipa ningi. Vanhu ivo vakafa anirikobhu nai. Zvinoda kuitwa kumawadzi uku vakandemiri kufunga kwangu. Kumawadzi uku ngatidzokerei kunotanga patsva kuti vakaenda kuhondo vangani kumawadzi muno, vakabatsira kuno kumusha muhondo vangani, kune vakaenda kuhondo vakadzoka vangani, vakanosakatika kuhondo vangani. Zvizivikanwe ichi wadzi inokwanisa kuita akaivhi yayo zvichitoitwa negavhumendi iri bhajeti. Izvi zvekuti ngazvive zvichiitwa neministiri igonotora vanhu igonorekodha ipo papa yapa hazvina rekogunisheni. Ndo zvinozongogara zviya zvaisingonzi tichazoti tongoti, tichazoti tongoti.
Tinoona kuti aka akasike kutanga vamanyadza kuti danho iri ringe richitorwa rekunyoresa vana muJibha navana Chimbwido. Chii chatingati chiri kuitirwa izvi zvose izvi nehurumende?
Iye zvino ndinoziva kuti vavi vedu vari kutonga havari mukaupeni. Chavari kunyanya kumhanyira maningi vanozva kuti sapoti bhesi yaakudhirika. Vakuda kuenda kune vanhu vari very desperate, vanhu vakaitwa driven nepoverty, very desperate. Saka vari kufunga kuti vakanoita whip up my emotions avo vanodzoka back into the ranks voya votipa sapoti. Zvangopera izvozvi, zvangopera zvamaelection izvozvi, vanokanganikwa nezvavo. Sezvanga zvichingoitwa makore ose tinoziva kuti tangatoti kana toenda kumaelection hatirejestei maovetrans, ngatirejestei vakadai. Kune vanhu vakatopuwa zvimakadhi vakanopuwa zvi, asi nanhasi hakuna chakaitwa kwavari. Maelections akanga angopera maelections hakuchina. Tomirira kuti dzimwe 5 years ipapapa mukati memakore iwaya vanenge vachifa, vanhu vanenge vachitofa, vanhu vanenge vachitofa. Saka kuitwa kwazvo jaikofunga kwangu ini vakandimii, ngatidzokerei kumawadi.
Totarisawo pane vakarwa hondo vakanyoreswa kare. Tinonzwa vari kugunun'unawo kuti zvinhu hazvisi kuvafambirawo zvakanaka, kunyange vari kuwana mari kana kuti muri kuwana mari yekubatsirika iri kupiwa nehurumende. Munozoona here imi iva vamwe vatsva vari kunyoreswa avo vachizokwanisa kubatsirwa kana vashoma varipo havachitokundikana kunyatsobatsirwa?
Ipapo ndo pane mutambo, ipapo ndo pane soro yacho. Onaika inonzi PGL inotaurwa nevakafunda iri pa75,000. Inini mari yandinopuwa i15,000 pamwedzi. Chitarisai gepu irori, PGL kana iri pa75 ini ndichiwana muhomwe 15,000. Kune mari yatiri kukupai yecovid kamari kamwe kane kachitanhauwa kuti kubva ipapo. Saka mari yandinozivisa muhomwe dzimwe nguva inofara inosara ya10,000. Saka chinditaurirai kuti tinorarama sei apa. Tiri kungoramba takaitwa desperate people kuti munhu aripuwa ndiye ari easy to control. Ndosaka muchiona makomrades vakazoti taakuda kunobvunza profesa Mutuli iwe kuti nhaini, ko mari dzedu dzakapromiswa dzikapleshwa kuulangeza dzakazofamba nekupiko? Ndozvamakuona vanhu vaakusungwa, ndozvamakuona vanhu vaakubatirwa tsvimbo, vanhu vari kukamina nezvimigogoda zviya zviyaizvi, voingwa nembwa, voingwa nezvitsvimbo. Saka kuti ava vakazenge vanyorwawo manjava kana vakapromiswa kunzi tichakupai mari, zvino izvi kuno kuisi tiri kutokomplena kuti isu mari yedu haisi kukwana maerera nepigiyoro yandataurai. Kuna maticha, kuna manesi, ivo masoja chaivo vachiri kwacho vari kupractisa vari kokwami namapurisa vari kuda kuwedzerwa kuRTGS. Vochizoiwa nepi mari iyoyo yokuzopa vatuwo 05,000 ava? Ndobva muri kuona kuti aha, izvi izvi muchenjeri kuti ndozviya zvokunzi garwerisa dzasebenera, garwerisa dzasebenera kusvika mandonyudzwa muchipunyudzwa mumaemotions. Saka the best thing tiri kuda isusu iyaiya inoti compassionate compensation.
Tinotenda zvikuru vamanyadza. Teererai zvakare muchirongwa chedu cheupenyu hwedu Our Lives svondo rinouya. Vateereri, musakangana kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nezvigadziriro dzesarudzo dzemabyelection dziri kuitwa svondo rinouya nemugovera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860, 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne7255 shortwave. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voenews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voeshona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 19 kumbimbitho 2022 igama nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
We are not going to be provoked into violence. We want peace, we want peace, we want peace.
Umkokheli we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa wenze umhlangano wokukhankasela ukhetho eMutare lapho akhuthaze khona abantu ukuthi baphume ngobunenge bayevotela ibandla lakhe njalo babekezele nxa bengathola kule ndwendwe ezinde. Umongameli Mnangagwa laye ube lowakhe umhlangano eBinga lapho axwayise khona inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi zichiyane lokungenela kwezombusazwe njalo wasola uChamisa esithi usetshenziswa ngabelungu. Silazo ezabesifazana ezemaphandleni kanye lodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu leThemba Linye Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli we Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uzulu weMutare namuhla ukuthi aphume ngobunengi ayevotela ibandla lakhe kukhetho lwama-by elections oluza kwenziwa ngomgqibelo ozayo. Ekhuluma emhlanganweni wokudinga usekelo ongenwe izinkulungwane zabantu enkundleni yesakuva namuhla, uChamisa uthe abantu kumele babekezele nxa bengathola kule ndwendwe ezinde ngosuku lokuvota ngoba yonke ivoti ibalulekile. Usole iZanu PF esithi ilibandla lodlakela eliphehla ukuzondana elizweni. Ngakho uthe kumele lisuswe embusweni. Uthe lanxa lelibandla lisaziwa ngodlame, abasekeli bakhe akumelanga baphindisele kumbe labo baphatheke kudlakela.
Saka ndiyana asiri kuthi wonke. Ndakaona kana Zanu iri kuzoona kuti pashata ndosaka muchiona wakutanga kuita muchuchu.
Ngubani ongavumiyo? Ngitsho leZanu PF iyabona ukuthi sokunzima lapha, sokukubi. Yikho libona sebesenza udlakela. Thina asisoze sifuqwe ukuthi senze udlakela. Sifuna ukuthula. UChamisa uphinde wasola ukutshaywa komlandeli webandla lakhe uMazibaba Beshanduko olaliswe esibhedlela ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa. Kusasa ibandla lakhe lithi liza kuba lomhlangano ofanayo eMaswingo ngemva kokuphiwa imvumo ngomthethwandaba kulandela ukwaliswa kwalo ngamapholisa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Lokhu esaba khona ngo-1980 siku-independence azake sibone imbuthano le elandela ibandla lethelitsha i-CCC. Lokhu kukhombisa mhlophe ukuthi kungaba fair and credible elections. Siyatshaya intambo, siyawina sibili ngo-over 80%. Ngoba abantu sebekhulumile njalo bazimisele, into nje ukuthi sikhanjaniswa ngamapholisa lamasotsha lezethi ethengisa incele ihambelana leZanu PF. Otherwise sineqiniso elithi i-CCC libandla labantu lizawina ungalanga ngitho lokuthanda busa.
Uchamisa ukhuthaze abantu ukuthi babe lesineke bahlale kundwendwe zokuvota nxa kuyikuthi izinde kakhulu size sifike isikhathi sabo sokuthi bavote ngoba yonke ivoti ibalulekile kuqhakatheke kanganani lokho
lokho kuqhakatheke kakhulu ngenxa yokuthi akula mfundiso esithi voter education ikwibandla labantu i-Civil Coalition for Change sizenzela sesikhuluma sisenza ukuthi abantu bakabe lesineke babe patient ngoba ngiyabazi abantu bakithi kahle bayakhalala ngitsho kungathi xa kurejiswa ungahlalwa 30 minutes umuntu sekhalala sehamba lapha lo nyaka ubaba uthanisa leparty yabantu i-CCC sizama ukufundisa abantu ukuthi isineke yiso esenza impumelelo enhle ngoba kuzaba le ndwendwe ezaba ngama 5 kilometers uma sesivota lo nyaka lomnyaka ozayo ngoba abantu bazondile.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli se-Triple C. Umongameli Emasoni Mnangagwa laye wenze owakhe umhlangano ebhinga namuhla ongenwe izinkulungwane zabalandeli bakhe. Uthembise ukuletha intuthuko kulumango wasola njalo inhlanganiso ezizimeleyo esithi kumele zichiyane lokungenela kwezombusaswe. Uphinde wasola uChamisa esithi usetshenziswa ngabelungu.
Ngika imwene imwe ino makwalewe nevayo.
Ilizwe ngelizwe libuswa ngabanikazi. IZANU PF yahamba empini yakhulula leli lizwe. Sizinikele ukuthiyela abantu bethu ilifa. Ilifa liye ezimulini zethu. Angithi, ngakho, kumele sichiyane lokulwisana obekusenzeka phakathi kwethu njenge ZANU PF emuva.
Totanga rendo runo, tokanganwa.
Lawo ngamazwi kamongameli Emasoni Mnangagwa esiwaphiwe isikhulumeli seZANU PF umnumzana Tafazwa Mugwadi. Yena utshelela umsakazo ukuthi bakhangelele ukunqoba. Abamabandla amancane kanye labancintisa bezimele labo bathi bakhangelele ukunqoba nanku lobunyonyo bayiwisa phansi indlofu. Sixoxele oncintisa edinga ukuba ngumeli weemganwini yephalamende elilunga elizimeleyo umnumzana Janana Ngwenya.
Ngendlela engisekelwa ngayo ngabantu lokwaziwa ngabantu emganwini ngimi ngileqiniso lokubana izakhamizi zizangisekela ngiphuthe lemphumela emihle ngoba angikho kwezombangazwe ngisebenza kuhle lezakhamizi imsebenzi yami ziyayazi izakhamizi zemganweni ziyazi njalo ukuthi khona ngimi ngapi ngalokho engujongileyo isithembiso sami siphutha sibambe umphetho weqiniso.
Sesike sabona uDlakela kutshaywa abasekeli bebandla le-Triple C kwaze kwafa omunye ekhwekhwe. Wena ukahlangani lalo yini uDlakela kumbe ukwethuselwa?
Hhatshi, mina ngingahlukuluzi ngoba mphila lezakhamizi zemganu nezingaziyo. Abombangazwe benze yabo indima, mina njengomuntu ozimeleyo ngizimele ngimi ngeyami indima ngikhulumisana lezakhamizi. Ziya kuthakazelela ngutshokizo lomkhankaso wami ziyawuthakazelela. Angilakho ukuhlukuluzwa esingike ngahlangana lakho. Ngaphandle kokuthi nje vele akula muntu emhlabeni ohambe engakhubeki. Kufanele ukhubeke uvuka njengendoda. Ngimi phambi kweqiniso lokuthi ukuhlukuluzwa ngikahlangane lakho. Kodwa ukukhuluma lokhu lalokhiyana kuyakhulunywa sikutshaya indiva njengamadoda. Njalo njengabakhankasayo. Asimene qinisweni izenzo zakho ziyakukhulula kumbe izenzo zakho phakathi kwabantu. Le nkulumo yakho lokuba nguwe kwakho kufanele ukwazi ukwenzayo phakathi kwabantu ukuze bangakwethuseli kumbe bakohlukuluze. njengendoda eliqiniso indoda emphambi kwabantu ithungamela abantu kwesikhathi eside ilezenzo ezaziwa ngabantu phakathi kwesigaba angahlangani nokuhlukuluzwa abahlukuluza nayo bayakwazi ukuthi umbango wabo ungaphi
Umnumzana Janana Ngwenya uncintisa kukhetho lokudinga ummeli wemganwini ePhalamende ezimele.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela namba wafowembula.
Kwezemaphandleni lamhlanje sikombimba ePlumtree lapho esihlola khona umumo emasimini nanku abanye bathi bazabulawa indlala lonyaka ngoba izulu lingananga kuhle sixoxa lesakhamuzi esingumculi olodumo uMoginqube siyakwamukela kuhlelo Ncube
ntungamile hayi lami ngiyabonga ukwamukelwa ngibingelela wonke amahlaba ezulu
kunjani emasimini Ncube
yeyi lo nyaka kusilahlisile ntunga kusilahlisile besithi silimile sibili hayi sazama ngobuningi balima sibili basuka bafaka umumbu becabanga umnyaka lodlulileyo hayi kade abantu saphambana nelanga liphuma hayi kwasilahlisa sibili uFebruwari usilahlise kakhulu kutshile sibili okunye okumangalisayo abangathi bangconywana ngabatshaya ugatshopho ngabo-Okthoba labo okungatsho lutho ngoba ugatshopho nje into nje zokuzamazama kufuna abantu asebeqinile manje omama emakhaya hayi imikhuhlane yakhona njengoba binje la matini njengoba bengasabuye vele eGoli ngenxa zamakhorona hayi bekubathwalisa nzima bebetshanje indimanyana kodwa ke hayi hayi lisilahlisile sibili khona nje izulu line nje i-three days yona leyi liqalise ukuna nje ngolwesibili ngolwesithathu lathululeka sibili okunye okumangalisayo
inkomo zona zinjani
hayi enkomeni hayi bekungconyelwe bese sitshaya luvalo kodwa ke hayi kungathi kuyathembisa ngoba njengoba linile hayi kuvukile la manzi hayi asekhona agcwele amachibi aqale phansi bezizele sili bese sitshaya luvalo kodwa hayi enkomeni ngibona ngathi sizadobha singazi njalo ngoba khonapha emabeleni nalamabili amathathu lokhu esiphethe sitshaya uvalo ngoba kwizinyoni kuke kwadlula sesiye sababona abakhulu ondlovu kumbe yibo abangaphonga ukuphephuluza khonoku kuyaba kusele bakithi sikwazi ngoba sizaba sikhala kuhulumende labona abekhe mfaka ukuthi besikhangelele otherwise hayi bazadobha abadobhayo but hayi silimele indawo eziningi impela akulanto enhle ukuthi ngitshone ngikuthembisa hhayi akulanto enhle silimele lami ngiya ngizame hhayi mina hayi lo nyanga mphambanele langaliphuma kodwa kokudla amalanga amabili ngizakuthola
yebo likhala ngokuthi kutshile kodwa akukho yini okunye okulutshwana elikudlayo njengoba kwisikhathi sehlobo nje
kutsho ukuthi ondumba lawa ondumba sibili labo makhomane hayi sike sahabuhabula hayi ondumba sike sabahlula sibili amabhaji hayi bangathi singazi abanye kodwa mina ngiqine kakhulu kubondumba hayi namazambane mahle kakhulu hayi amazambane hayi angconywana sibili ngoba amanye sengiwakhiphile sengifake esiphaleni hayi labo umumbu hayi besidobhadobha lo nyaka hayi into okuthiwa yikhabe lona yinto enzima hayi ikhabe hayi 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 ayehlula ilanga sibili akula muntu ongamze khuluma ngalo ikhabe hayi weli into nje ngamakhomane labo mumbu abanye abalima umumbu hayi abanye ngitsho nje abazilimala unyaka ukuthi labalima umumbu muva hayi izililo zodwa hayi kula nto eraiti intungamile akula sibili
njengoba usithi umumo mubi kakhulu Ncube okungangokuthi lo nyaka lithi lizafuna ukuncediswa ngokudla
hawu lokho mpela kusobala lokho kufanele mpela uhulumende ezame inhlanganiso zenezi ezincedayo ngoba akula sibili lapha esiyakhona ngoba abantu kade bezamile ngoba kanti sasicabanga ukuthi inhlanganiso lezi ziyenza sibe ngamavila lamavila kade evukile lonyaka ngoba inhlanyelo yayitholakele kodwa ke esigabeni sethu e-Ward 10 ngapha kombimba into yasibulalayo sasuka sasishota yona i-top dressing iyo sasuka sayishota ngabe maybe sasiyithole early amsha sasizazama sisuke sishote sibili ngenxa yokuthi asilamlimisi oqondane nathi yiproblem esingathi silayo hhayi kodwa ke hhayi inhlanganiso mphela zifanele zincengwe zibuye zisincedancede hhayi ngoba kulanto e-right hhayi indlala mpela isahlasele
hhayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo baba Ncube siyabonga
hhayi lami ngibonge kakhulu sibili ukuthi ngike lami ngikhulume ngendlala hhayi kuyabongeka sibili hhayi libingelele bonke khona ngapho
umnumzana Moki Ncube isakhamuzi sakombimba ePlumtree njalo ungumculi siye kuhlelo lwabesifazana
siyalamukela kweziphathelane nabesifazana lilami osithandekile Mhlanga namhlanje sixoxa lonkosazana Presia Ngolube omunye wabasekeli womkhokheli womanyano we-Freedom Alliance ibandla lezombusazwe elisanda ukubunjwa usichasisela ngogatsha lwaleli bandla oluphathelane labesifazana olwe-Women's Caucus oluzimeleyo
ngiyabonga kakhulu I-Freedom Alliance liqembu lezombusazwe elilontshwe ngo-2021 ngenyanga kaDisemba. I-Freedom Alliance ilogatsha lwabomama oluzimeleyo kodwa lusebenza lungaphansi kwe-Freedom Alliance. Ugatsha lwabomama lolu lujoyinwa ngamankazana aleminyaka engu-16 kusiya phezulu. Umsebenzi wogatsha lolu yikuthi lubuthe omama emzabalazweni wokuzikhulula singabantu bemathebeleleni lase-Midlands. Umsebenzi omkhulu kakhulu owenziwa yi-Women's Caucus yikuthi uvikele ama-interest abomama elizweni. I-Women's Caucus njengayo i-Freedom Alliance ibunjwe ngabantu abavela kuma-civic society, kuma-churches, lamanye ama-political parties. Njalo abanye bazizele bengama individuals from ama organizations engeke ngiwaqambe manje ngoba sisaqedelela nje umsebenzi wokuthi siwaliste njengokulandelana wawo njalo futhi sisaqhubeka sikhulumisana lamanye amabandla lamanye ama organizations
kahle kahle injongo yogatsha lolo olwe Women's Caucus ngiyokwenzani njalo lingathi abesifazana abemathebeleland le Midlands vale ngxaki eziningi kakhulu yini
singakhangela emhlabeni wonke jikelele endaweni eziningi abantu abangomama abalamathuba amalutshwane compared to abantu abangobaba nxa silinganisa lamathuba abantu abangobaba omama basezingeni eliphansi kakhulu nxa sesikhangela kwezemfundo kwezokukhokhela emnothweni welizwe la kwezepolitics nje kwezombusazwe. So nxa sesibuya ngapha emathebeleland sikhumbula ukuthi umuntu ongumama emathebeleland uhlukunyezwe kakhulu yikho thina sisithi thina indaba yabomama bemathebeleland lasemidlands ayifani kwezinye indawo umama wasemathebeleland lasemidlands ubuhlungu abuzwileyo lokuhlukuluzwa adlule kikho kukhulu kakhulu njalo izimpi azilwayo azifani la kwezinye izindawo njengokuthi umama wasemathebeleland he suffered through a genocide sesikhangela iminyaka edlulileyo omama bakithi bebedlengulwa balwisa imikhuhlane imtholampilo ayilakho ukusebenza ngendlela njalo kwezemfundo imfundo yakhona iphansi kakhulu sincindezelwe ezindaweni zakithi yikho thina si-Women's Caucus yikho esikulwisayo singomama basemathebeleleni laseMidlands. Yikho sizimisele ukuthi sizibuthe singabomama bemathebeleleni laseMidlands. Siqhube umzabalazo wokuzikhulula kulokhu esidlula kikho, kulokhu njalo esadlula kikho, sisiya phambili. Njengebandla elitsha sile campaign eyokugqugquzela omama ukuthi baregister ukuvota. Ngoba siyazi ukuthi omama bayi majority, njalo omama mabesukuma siyazi ukuthi obaba labo bayasukuma, le youth iyasukuma. Okunye futhi engawungezelela ukuthi i-Women's Caucus ye-Freedom Alliance ingumgogodla webandla le-Freedom Alliance ngenxa yokuthi ijoyinwa ngamankazana from 16 years. So ongawukuthi unkazana ole 16 years usuka abe yi-youth, maye esuka laphaya usuka futhi agraduate angene ku-Freedom Alliance ebandleni.
Lo ngonkosazana Pleasure Ngulube, omunye wabasekeli womkhokheli webandla lezombusazwe ele-Freedom Alliance elisanda ukubunjwa. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Linami osithandekile Mhlanga, ngikhonapha e-Washington DC.
Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Ngali tshona njani izilukandaba, sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngoChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sibhoxa nomnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Wena ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobunengi ukuyavota?
Abantu beMandebeleni balenkinga yokuthi i-election ayisela meaning kubo in terms of ukuletha ukuphila lokudla okuyikho abantu abakudingayo empilweni. Kukabili-ke isizathu sikabili sokuthi abantu bangadingi ukuvota, right, uregister ukuvota. Kulalaba aba-actively involved in this encouraging it, no, don't, because siyakubona thina masibheke ukuthi abantu laba bakhetha a few individuals eMathebeleni ababafaka kuma positions of influence both ZANU-PF, CCC and to some extent even ZAPU and other small parties. So iparty le encane le okuthiwa yi-MRP ibisibonisa abantu nabanye ama individuals ukuthi why wasting your time lidingela abantu imisebenzi laba abasetshenziswa njengabo deputy. At the end of the makuthe kwavotwa, nothing happens. Kuthi umgwaqo wetsholotshu yesabe kusuyisichibi nje weplam truly mele akulamuntu ozihluphayo ngokuthi kulungiswe indaba zeMathebeleland. Abantu beMathebeleland imisebenzi yabo ithethwe ngabantu beMashonaland and so on and so on. Bagijima abantu beMNP bebanga imsindo besithi kanti manje why ukhasha abantu laba lalapha lalapha. Okwesibili njengoba nitheka kukabili, yilabo nje abazicabangela ukudla ukuthi ma ngisuka lapha kuthiwa kangiyeregist ukuvota, ngiregistelani ngoba mina ngithengisa amatamatisi ami la i-20 minutes ingekho mina sengiqalisa ukubhala amaphepha nje ngiyavota, amatamatisi ami abengathengwanga. Ukuvota kunginikezi mala, kunginikeza isinkwa, akunginikezi noma izuka. So bazitshela nje ukuthi we have to look for i-life nokudla. So into yakhona ikabili njengoba ngishilo
khona ukungabakhuthaza ukuthi bayevota, asithi kutholakale umkhokheli osuka esigabeni seMandebeleni bengayamvotela yini abantu nxa umkhokheli nalo engabe khokhela ibandla elinjengele CCC kumbe yona iZANU-PF.
Angkholwa ukuthi just by changing ukuthi kube ngumuntu weMathebelendi osekhokhela CCC kungayenza ukuthi abantu beMathebelendi bese bevote. Abantu beMathebelendi bakantshiwe izandla lezi azisakhona ukuphakama ngenxa yeexperience yabo. Kunezinto okufuze ezinengi okufuze ezitshintshe, hayi ukuthi kuthiwe nje namhlanje solo umuntu weMathebelendi bhekane CCC. Abantu beMathebelendi baba bezobakwazi ukuthi laba kudlalisa isikhathi. I-example enkulu ngenkosana Moyo olishona according to isintu, ngoba isintu sithi uba umzali wakho ngubaba wakho yini. Kodwa uthema yethu uyeza uzovotelwa abantu abaningi bathi abashoneni special bathi lindebelele ngunkosana shonena kula nkosana emashonaleni. So bayali kumvotela abantu beMathebeleland sebafike epointini where even if ufake indebele bayekele ukulivotela bekwazi ukuthi we are wasting our time if sisithi sivotela lo muntu, ngoba in every other corner of iZimbabwe abasoze bamvotela ngoba besazi ukuthi we are wasting our time. Abagcina bengavoteli laba kibo lezaphu, bagcina bethi kanti badlaliselana isikhathi. Into le yethu uJoshua Nkomo le, so lina zitshela ukuthi selingavotela emarondera leli evumba maramba fungwa. So,
busy nje bazibhela impilo zabo abanye benza le active resistance we are not going to participate that's what happens in Matibele so ukuthi ungatshintsha nje ukutshintsha igama ukuthi sokulokhuphe ose ngophokelwe SCC as long as uChamisa engasukuma wathi sesupport ukhuphe ngoba ngithi uChamisa uthe yabona ukuthi ungena ukhuphe washo wa rebel against ukhuphe babhekile abantu beMatibele babona ukuthi nje abantu abasetshenziswa kuthi bona oyale hayi bathi wathi sithengise amatamatisi so into engabakhuthaza yi overhaul ukutshintsha totally kwe attitude yabantu beMatibele baqale manje ukucabanga kahla kube nomkhokhelo omutsha ozokhokhela iZimbabwe babona ukuthi iattitude yabantu leyisitshintshile otherwise without that village abantu beMatibele basarendile abaningi bangkhona abaningi they are actively involved in resisting bayala ukuvota for those two different reasons that I've given
okokugcina ungavalelisa abalaleli
hayi ngiyabonga ngiyavalelisa futhi ngivalelisa ngokukholwa ukuthi mhlawumbe izinto zingakhona ukuthi nje eZimbabwe but kuyabe inkalakatha yomsebenzi ekufuze wenziwe uwo wonke umuntu abantu bantshintshe iattitude yabo iAmerica ithe mayisenkalakatheni yenkinga yavotela umuntu omnyama olegazi lomuntu omnyama ngoba basi bephakathi kwenkinga ama-Republicans nje bajikele ezimpini ezinzimbayo
lo ke bekungumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gandhi asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilani
Siyabonga Chris siziphethe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa sihamba leqembu elisacathulayo elethemba linye sounds Leli litabuka ebhinga njalo leli lidlalade lalo lakuqala isihloko salo sithi sebebheka ngezibaya kanti lile ngoma ezintathu nje kuphela umkholi weqembu uAdmire Spanda
iThemba linye sounds liqembu elisaqala kule ndima yomculo lisaqala izingoma zakuqala lezi eziphume mhla ka 17 November iqembu lidabuka ebhinga elusulu eChibila
ingoma ezikulelidlalade zivalisa yona ethi sebebheka ngezivaya imithandazo ayifani kanye lethi Mateu 7
Mateu 7 ithi selani selani lisoki waselani
Utholakala njani umculo wenu?
Abafisa ukuthenga umculo wethu bengasixhumana lathi ku Facebook bengasearcha iThemba linye sounds ifakwe iCD cover mangabe befisa ukuthi besupport bazathola ama phone number laphana sebexhumana lathi noma ku YouTube bayasearcha iThemba linye sounds sezikhona ingoma laphana
abalandeli ubatshela waphamazwe
sifisa ukubonga kubalandeli asebekwazile ukuthi basupporte basithengele umculo wethu njengabantu abasaqalayo kusijabulise kakhulu kusikhulisile lokhana kubonisile ukuthi into esiyenzayo into esiyaba injabulo ebantwini
uphuma ke enkundleni uAdmire Spanda leqembu lakhe leThemba linye sounds ngale
Oh, my people, you're missing my time, I'm shabby. Get some water, you're done.
Abafana bethemba linye sounds behlabela kamnandi lapho besigqibela uhlelo lwethu. Nansi ebezihamba phambili. Umkhokheli we-TCCC umnumzana Nelson Chamisa ukhuthaze uZulu weMutare ukuthi avotele ibandla lakhe kukhitshwe iZANU-PF. Umongameli Mnangagwa laye ube lomhlangano wakhe lapho akhuthaze khona abebandla lakhe ukuthi bengalokothi bavotele uChamisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguntungameli Nkomo.